manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera gunyana 23 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvoungana zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly muNew York zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe. Asi imwe nhengo yezanu PF inotikuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nyika dzose. Meya wedhorobha reBindura vari vebato reTripleC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. Tichakupai zvabuda mumitambo yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zviri kuungana manheru ano pamuzinda weUnited Nations muNew York muno muAmerica uko kune musangano weUnited Nations General Assembly nechinangwa chekuratidzira zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe nehurumende yava Emmerson Mnangagwa. Mumwe wevari kuratidzira ava vaKennedy Masie vanove gweta rinorwira kodzero dzevanhu vanoti kunyange hazvo vaungana nhasi ivo vaMnangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu vana veZimbabwe vari kuda kuti vatungamiri vedzimwe nyika vari kupindawo musangano uyu vanzwe kuchema kwavo kuitira kuti vatsiurewo vaMnangagwa. Vaungana pamusinda weUnited Nations ava vanosanganisirawo nhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dziri muno muAmerica neCanada. Ngatinzwei hurukuro yataita namama Sie vachitsanangura.
Vane Zimbabwe vari kuratidzira vachitoropodza zviri kuitika kuZimbabwe kunyanyanyanya kuchikorwa kwekodzero dzevanhu. Tinoona kuti nguva pfupi pfupi Zimbabwe yakaita maelections akaitwa kuti nesadding akanzi shame election patikaona vanhu vachitadziswa kuvhota vamwe vachizosungwa after maelections ya. Saka zvinhu zvakadai so nezvimwe ndozviri kuratidzira vana veZimbabwe vachiti aiwa. Vatungamiri vedzimwe nyika vafa kuzviona ende vataurira Mnangagwa kuti vafa kuzvimisa izvozvo.
Zvinobatsira chii kuti munge muchiratidzira vaMnangagwa vakatotaura kare kuUnited Nations uku?
Kuratidzira uku kwagara tichingoratidzira gore negore. VaMnangagwa kuvapo nekusavapo handione senge zvingava zvinhu zvakakosha sterei because izvi zvati kuratidzira ndezvekuti dzimwe nyika kana kuti vamwe vatungamiri venyika nevo veUnited Nations vaona kuti aiwa vane veZimbabwe vari kuchema ende vari kutoropodza iwa Mnangagwa vacho. Tinoziva kuti panguva pfupi tanga vari kunoku vakaenda vakanomira pamberi peUnited Nations vachinyepera vanhu vachiti kuZimbabwe kune kodzero ende vari kuchengetedza kodzero ende uyezve maelections anga ari free and fair. Zvinova izvozvo kuti nango vabva havo vanhu veZimbabwe vari kuti aiwa ivo vatungamiri venyika nevatungamiri veUnited Nations varipo onaiwo zvati kuchema nazvo.
Mataura imi kuti akapekutanga kunge vana veZimbabwe vachiratidzira kuunga kana kuti kumusangano weUnited Nations uyu, pane zvazviri kubatsira here kana akasiri kekutanga? Pane zviri kushanduka here mushure mekunge vana veZimbabwe varatidzira?
Ya, kushanduka zviripo nekuti tikuona vamwe vatungamiri dzimwe nyika vachiona kuti aiwa vana veZimbabwe vari kunyanya kuchema sterege. Tinoona kuti sadik iyo yakatozotaurawo zvekare panguva pfupi iyoyo ichitaura kuti aiwa maelections yemuZimbabwe angasinamira zvakanaka. Izvo zvatinoona kuti zvinova zvinhu zvakakonzereswa nekuratidzira kunoita vane veZimbabwe mune dzimbo nyika dzakasiyana siyana kusanganisira ipapo paUnited Nations ipapo. Saka tinoona senge kuratidzira ikoko kunoita kuti at least vamunangaga vazoona kuti aiwa nangwa vava vachifamba chinyepera vanhu kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe. Ivo vana vacho vari kugara mu nyika dzakaita seAmerica nedzimwe nyika vari kuchema ende vari kutsoropodza hurumende ende varoda kuti ivo vamunangaga nehurumende yavo vakoshese kodzero dzevanhu.
Vanga vari vaKennedy Masie vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunare muNew York muno muAmerica neStudio 7. Asi nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vanove zvakare gweta vanoti danho revana veZimbabwe vari kuratidzira ava harina zvarinobatsira kuZimbabwe.
Chokutanga ndinoti kuona vana veZimbabwe vachiratidzira vari kunze zvinoratidza kusafunga kukuru kuri mukati mevanhu vanoratidzira. Nekuda kwekuti number one, gungano repasi penyika dzose rinonzi United Nations General Assembly harisi kutaura matongerwo enyika imwe chete. Saka kuratidzira kunyika iyi hakuna zvakunoshanda kunze kwekungoda kupfumurana nemanyepo kune vatorwa vasinei nemi. Chepiri, zvoratidza zvakare kuti hatina kubatana nevanopikisa nekuti nyika zhinji kashoma paunoona vanhu vanopikisa vachienda kunonyunyuta vari pamberi pegungano guru renyika ratingati United Nations. Saka zvinoratidza kuti tiri kure nekudzidza kuti aiwa nyika yako inyika yako unofanira kuzvaidzira hatingaonerere mai inoda kwemhepo kugidzai hanzu muvhare hapwa nyika ifambe zvakanaka.
Tiri kuona kuti varatidzira ava varatidzira vamunangagwa vakatotaura kare kumusangano uyu. Imiwo munoona sei danho iroro?
Ndozvoratidza kuti kuratidzira kwavo havana shungu navamunangagwa. Havasi kuda kuti Zimbabwe kana kuti vamunangagwa vaone kana kuti vaone zviri kuitika munyika. Varikuda kungoratidzira vanhu vasinei nenyika yavo.
Asi ka tiri kuona kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhu nekutyorwa kwekodzero dzevanhu haisi nyaya inganzi inofanira kungotaurwa munyika chete, nekutiwo vese mwana weZimbabwe dzimwe nguva vatori kunze ivava vanenge vakatotizawo kushungurudzwa kunonzi kuri kuitika muZimbabwe.
Aiwa, kazhinji ndekuti nyaya dzematongero enyika kana dzekudzvinyirwa kwekodzero dzevanhu unotanga wadzitaura muri kudzvinyirwa macho. Unotanga wataura neanofunga kuti ndiye mudzvanyiriri wacho. Mutanga makurukurirana kana mukatarisa kuzvitonga kuzere kwenyika. Kwakaitika hondo uko neuko asi takapedza hondo yakapera nekutaurirana kuLancaster. Nyika zhinji dzinorwa dzinopedza nekutaurirana.
Vanga vari nhengo yezano PF vari gweta Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7.
The Voice of America.
Meya vedhorobha reBindura vaJacob Gwature vebato reCitizens Coalition for Change vamiswa pamberi pedare ramagistrate muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita utsotsi. VaGwature avari kutongwa pamwe chete navaJonathan Kapasi vanonzira mapurisa vakaita utsotsi hwekubira rimwe sangano riri kuBritain reKitchen Table Charities Trust mari inoita zviuru zvishanu zvemapaunzi ekuBritain kana kuti £5,000 mushure mekunge ivo nekambani yavo yepamodzi Rainbow Network in Zimbabwe vati vanokwanisa kuchera borehole, asi vanonzi mushure mekuisirwa mari iyi mubhanga mavo havana kuzochera borehole iri uye havana kudzoserawo mari iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa makore maviri adarika. Tabata Gweta riri kumirira vaGwature vaNST Jena kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi mudare nhasi.
Izvezvi vanhu vanozodzoka kukoti musa26 which means Tuesday next week ndo pachazopwa mukana wekuti vaite application yebail. Vanhu vakasungwa nezuro vavakuda kupinda mufumereya vaida ku elekta makomiti achazonge achishanda nekanzu.
Zvikonzero zvipi zvakaita kuti vange vachisungwa?
Pane maactivities andofunga aitomboitika but otherwise hatisikani zvakanyatsopfika zvizere basiri zviri kuendera nebasa ravo ravaita remacommunity developments avaita.
Saka pavamiswa mudare nhasi nyaya yavanga vachipomerwa kana kuti mhosva yavapomerwa nayo mudare ndeyei?
Ingori mhosva yekuti vanhu vari kuda kutaura kuti vakaita fraud here yekuti project haina kuzofanaka here haina kuzonyatsonanga nechinangwa chacho but otherwise ichiri nyaya kufunga sisi ya trugu ongorora uzaango pinda ni imanda pana shikatishaida zizi shambuza
iyo wa guature waru kuti ne nyaya yoi
waru nguta uro tukata za chena ya ingu kawane para uda zizi rima community zishi development edu I think no ya gu nisariyoza pa umiri paganga kutu pinda munga chemba sawa zisungwa pachita
waru kunzi waka para mosa irini
zani makura nusika tuye zanga zaitika
saka harukunzi mumangari ndi ani panyaya yoi
kani mumangari ndi hariku United Kingdom but harukunzi ani ndi haitase hafasenda nume kuno kukuru kakakapa simatambe uti haruka ya mingaya kitu kitaka kata wana umbo wete
Gweta rukumirira meya webindura wa Jacob Gwature wa Ernest Jena vari parunare muharare na Studio 7. Mutawiriru webato re Triple C wa promisi mkwananzi vano tukusungwa kwa wa Gwature urongwa we urumende we kushunguru za nengo zebato ravo zirimushigaro shaka siyana siyana.
Ongo wa Gwature waka sungwa nezuru wakanga wajida utobiwa wakamira semurume wakatiza waka enda putima office ze council. Kwa waka zotogwa ni mapurisa, waka indi kwa kututoksi, waka zotogwa ni moto, waka indi wanawoku harare. Kunova ndiwo kwa wari izoji, kwa waka varirwa.
Ichiko nzero chipi, chakaita kuti wa Gwature wanga wachisungwa.
Wari kunzi, pane maria waka tora, asitino zoti, zoshu chokwadi, shamaona, mamea edo wari kusungwa, madeputy mayor edo wari kusungwa, makansela zeda wari kusungwa, ma MP zeda wari kusungwa, nikayese jigelele. Saka tirikufungidza kuti ndizvo zvirikuitika vaGwature vasungirwa kuti sei vakasarudzwa nevanhu kuita me. Tinoda kuti vadzokere kubasa kwavo havana mhosva vakamirirwa nemaresidensi kuti vagadzirise matambudziko akatarisana nebhinduro.
Sebato muri kutambira sei kusungwa sungwa kuririkwa nhengo dzenyu tichiona kuti zvirikuitikawo kana kuma member of parliament nevamwe vatsigiri vebato renyu.
Izvi zvekusungwa kwenhengo dzedu dzekanzuru dzeparamende mameya nemadeputy mayor. Chinongova chirongwa chezanu PF chekuramba kuremekedza zvido zvevanhu the continuation ye process yekuramba kuremekedza zvido zvevanhu vamunanga kwakadyiwa election havachamisa vakaramba kubva ma MPs nema councillors edu akahwina vari kusungwa kumwe kwacho vari kuzama kuti vabvise ma MPs edu kuti awane 2/3 yekuzochinja bumbiro remutemo kuti aite zvaanoda nenyika the same kuma councils kukubviswa mameya edu vachityisidzirwa vachida kuisa vanhu vavo kuti vaite mameya nekuisa vanhu vavo kuti vaite ma chairpersons ema committees zvirikuitika nyika yese izvi zvirikuitika zvingoradza kuti vamunangagwa havaremekedzi zvido zvevana veZimbabwe pese pasarudzwa munhu weTCC anofanira kuti asungwe kana kuti apomerwe mhosva kana kuti adii nechinhau yekuti anenge asarudzwa nevanhu saka zvinoratidza kuti vamunangagwa havana democracy at heart vari kuda kubvisa vanhu vedu vakasarudzwa vachiisa vanhu vavo zviri pamutemo.
Vanga vari mutauriri webato reTriple C vapromisi mukwananzi vari parunare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pamwe nezanu PF panyaya iyi. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri webato relead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutaura nesu maonero avo emusangano we United Nations General Assembly uri kuitwa muNew York parizvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsana nguruwo kuti muri kuona sei mazwi akataurwa iwo nemutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa pamusoro pekukosha kwakaita kuti madzimai vawanikwewo vakawanda pamisangano yakadai.
Maonero andinoita ndekuti vatungamiriri venyika madzimai mashoma zvikuru pasi rose. Chinhu chinoshungurudza zvikuru takatarisawo zvakare kuti madzimai ndiwo akawanda kupfuura vanhurume pasi rose. Zvinoratidza kuti isu pachedu madzimai tine patiri kutotadzawo pasi rose kuti gore kunosimudzirana samadzimai tichiwana zvigaro izvozvo zvapamusorosoro kuti tiwaneko takawanda pamisangano yakaita sekudunga. Ndichitaura zvakare ndakatarisa mashoko akataurwa navaRamaphosa vanenge vari kutaura havo vachirova imbwi vakaviga mupini nokuti ivo havatorina kana mutevedzeri wechidzimai mukati menyika yavo. Zvakare zvinoita kuti madzimai ashomeke kumisangano yakadaro. Tichitarisa muno muZimbabwe chaimo hatina mutevedzeri wemuchungamiri wenyika ari mudzimai. Zviri zvinhu zvinotosuwisa zvikuru nekuti bumbiro redu remutemo rinotaura zvakadzama nenyaya yekuenzaniswa kwemunhukadzi nemunhurume mune zvematongerwo enyika. Saka tine chitsvambe chikurusa semadzimai kuti tigone kunodzidzisawo madzimai ari pasi kuti vadzidze nekuziva ukoshwa hwekuvhotera vanhukadzi kuti gorewo simudzira raramo ravakadzi pasi rose, kwete muAfrica chote kana muZimbabwe chete, asi kuti madzimai tigogona kuziva ukosho hwekutitwara vakadzi vari pamberi vachitungamirira kuti vagadzirise patambudziko nhambo nedzudzo zvinosangana nevanhukadzi pasi rose.
Takaona zvakare vaimbova mutungamiri weSouth Africa vaThabo Mbeki vachitaura nepenyuro yeSABC iko kuno kuunga vachikurudzira kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vataurirane nemapato anopikisa vari kuwanikwa ivo vachipikisa zvakabuda musarudzo kuitira kuti muZimbabwe muwanikwe imo vanhu vachiyanana. Munoona izvi zvichizoitika here?
Kumaonero angu nemaziviro andakaita mutungamiri wenyika vaEmerson Dambudzo Mnangagwa, munhu akasununguka zvikuru ari kutaura zvakare nemapato anopikisa. Tichitarisa pakapera sarudzo muna 2018 vakagadzira chirongwa chinonzi Pollard kuti vataure nevanenge vaine nyunyuto uye vekumapato anopikisa vanenge vaine zvavari kuda kukuvabatsira kuti vagonerotungamirira mukati menyika ino. Takaonawo zvakare vamwe vachiramba kuti vagone kunogara navo pasi vachionesana nekuyananisa zvinenge zvichinetsa. Zvakare takaona pakapera sarudzo vamunangagwa vachitaura kuti Pollard ichaenderera mberi. Chatinoona chiri kunetsa mukati menyika ino humbimbi ndoga hwekuti inini ndinofanira kutaura navo ndoga kana ini ndofanira kuita zvinhu zvangu ndoga. Asi kana iye ari kutungamirira atombogadzira nzira yekuti anokwanisa kutaurwa naye, kuchitaurwa nyaya dziri kunetsa mukati menyika ino zvokwati zvomene. Kana une zviri kukunetsa unotadza kuenda nei pane vamwe vatungamiri vemumamapato uchisimudza nhunha dzako uripo zvichigadziriswa pamwe chete vanhu vachionesana kuti gore kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika ino. Zvakatikoshera kuti tizive kuti nyika ino haivakwe nemunhu mumwe chete asi notovakwa nesu tose takabatana maoko tida kunogadzirisa zviri kunetsa mukati menyika yeZimbabwe kuti munhu wese akugona kunowana mukana wekubudirirawo nekuwana zvikwanisiro zvinoita kuti upfinyu hwake huendeke.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iyo zvinotokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives, icho chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Nhasi tiine hurukuro nevachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza vaLove More Maiko, avakasarudzwa nemuvhuro tondo rino vachibva vagadzwa sameya. Tatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei kusarudzwa kwavo zvakare.
Sarudzwa kwatakaita muguta rechitungwiza nevagari vemuchitungwiza chinhu chakakosha, chinhu chatinoremekedza nekukoshesa zvikuru, nekuti vakatipa vote of confidence mutungamiri wababa Nelson Chamisa nebato redu reCCC. Saka isu sevatungamiri oro vamiririri wevanhu tukupromisa kuti tichaita iya inonzi servant leadership, kuti tichange tichiita basa rekuvandudza nekushandira vagari, kureva kuti zvose zvatichange tichiita tichange tichiisa vanhu nekuremekedza nekukoshesa vagari, tichipusha nyaya yeservice delivery. Ndo ichange iri pamurowo wedu, pakuita kwedu pamararamiro edu uona kuti service delivery yasumudzwa ionekwe kuti zveshuwa chitungwiza musha mukuru kune zvikuru zvinoitika mauri uve musha wekuti iri nzvimbo yekuti vanhu vanodada nayo nezvinenge zvichiitika mairi.
Tinoona kuti aka akasike kutanga muchisarudzwa sameya vechitungwiza zvii zvamungati zvitsva zvamauya nazvo rwendo runo.
Muchaona tichange tichiita urongwa hwekuti timodernize nzvimbo yatigere through maservices atinonge tichipa kuvanhu. Muchazviona timu yatinayo timu ina vanhu vekuti vari raring to go, vada kushandira vanhu uye vachashandira zvizvarwa zvemuchitungwiza nevagari vemuchitungwiza. Tine zvakati wandei zvatoda kuti tichinje oro zvakanangana nemaitirwo ezvinhu mukati mekanzuro yedu yechitungwiza kuti inge iri kanzuro yevanhu nekuti yakabva kuvanhu inofanira kuita zvevanhu.
Vagari vanoda kuzwa kuti zvii chaizvo zvamutange muchiita sekanzuro nekuti tinoona kuti vane matambudziko akawanda avagara vachichema nawo meya maiko.
Tida kumeka shuwa kuti tivandudze nzvimbo yedu sekutaura kwandaita kuti service delivery yedu iimprove. Zvakafanana nenyaya yemarara tinoda kuti chitungwiza ive a clean city, nzvimbo inozikanwa nekunge iri nzvimbo yakashongedzeka. Marara yedu haachatakurwi kamwe chitebedzi pasvondo. Tinoda kuti vandudze kuti asvike mukutakurwa kaviri pasvondo. Tinoda kuchinja ive nyaya dzeinfrastructure yedu kuti isave iri infrastructure yekare kare kuti ive iri infrastructure inofambirana nenguva. So nyaya yemaservices edu tinoda kuti tivandudze maservices edu ave maservices anoita kuti tibve from being a municipality tiende towards kuti tive acquire nekuwana a city status. So zvinobudikidza chete ndokunge taita kuti tinge tichiimprova kumaservices atinopa kuvanhu. Zvinotibatsira kuti tikange takwanisa kuita izvi takuzvibvisa kana kuzvirumura kuzvibvisa kune Harare tinge tiri nzvimbo kana kuti guta rakazvimirira roga rinowana zvikwanisiro. Though tine maissues atinonge tichange tichishanda nevanhu vose maMPs edu nemamwe mastakeholders ari mukati menzvimbo ino kuti tione kuti tingarigadzise sei dambudziko iri kunyanya dambudziko remvura munzvimbo yechitungwiza. Taane makore 43 years after independence but chitungwiza ndoine the third largest urban population in the country but haina painoti payo apa inomirira Harare. Harare iri kuponetseka nawo iri kukundikana iri kuremerwawo. So tichange tichisumudza izwi redu tichikurukura nekuona kuti tichitowana sei pave nelasting solution kunyaya yemvura nekuti nyaya yemvura inofambidzana inehochekoche nenyaya yesuwa. Kuti suwa igadzirike suwa isaite dambudziko mvura inofanira kunge ichiwanika misine nguva. So zvinhu zvizvinhu zvatoda kuti tinge tichipusha patemu yedu ino kuti tidhile nazvo nekuti zvamunofanira kunzwisisa ndechekuti chitungwiza inzvimbo ine malegacy issues akawanda. So gradually as a team tiri focused kuti tishandire vanhu nekuti takabva kuvanhu tinofanira kunge tichiita zvekuvanhu tichange tichiita zvekuvanhu tivandudze magariro neugaro ndozvatichange tichiita kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka.
Pamakagadzwa sameya takanzwa muchiyambirwa navatapagwa mukuti munyori weguta reHarare vachiti kana makatadza basa vakakubvisai havasi kuzoisa acting mayor asi kuti vanoisa komiti ichafambisa basa muchitungwiza. Makatambira sei yambiro iyi?
Haiwaka, vamuguti vaitaurawo pfungwa dzavo nemaonero avo asi chatinoziva mukuitwa kwebasa rekanzuro rinoitwa tichiteedzera mutemo yenyika the national constitution which is the supreme law inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Tine Urban Councils Act inotaura mararamiro nemafambisirwo anoitwa basa rekanzuro. Ndo zvinhu zvinova magwaro anotigaidha mukuita kwedu basa redu.
Manzwa kune vachangobva kugadzwa sameya vechitungwiza valove more maiko vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Munhau dzemitambo, Makundano yeCastellaga Premier Soccer League ari kudzoka zvakare munhandare yeNational Sports Stadium mangwana mushure memwedzi mitatu achiunza mutambo mukuru pakati peCAPS United neDynamos uyo unounganidza chaunga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chaunga ndicho chiri kutarisirwa munandare iyi. Mushure mekunge Dynamos iyo iri pamusha mumutambo uyu yadzivisa kuti vatsigiri venhabvu vari kubhadhara madhora matatu chete kuna mutambo mukuru uyu. Mukuru wekwahofisi yeDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti varida kupa vatsigiri vavo mhemberero yakanaka yekusvitsa makore makumi matanhatu kwechikwata chavo kuburikidza nekuvarerutsira kuti vakwanise kuona chikwata chavo chichitamba.
Mhemberero dzedu dze60s dzinge dzichisimuka zvine mutsindo. Ratichiendawo zvakare kunotambo kuna mavhenyu ana Gibo, ana Nyamunga, ana Sakubva, ana Mandava. Tinoti zvakare isusvo vana Baobab, tinoti zvakare vakurudziri vedu ngavateere timu yavo.
Mwedzi mitatu yapfuura Dynamos yanga ichishandisa nhandare yeBaba Field Stadium Bulawayo semusha wayo mushure mekunge National Sports Stadium yambovharwa ichigadziriswa nyaya dzemvura dzainetsa. Dynamos neCapes United dzakatambira mutambo wadzo wekutanga wemwaka uno muNational Sports Stadium umo makepekepe yakadamburwa 2-0. Dimbare nemakepekepe dziri kusangana panguva iyo Dynamos yave nemurairidzi mutsva Genesis Mangombe uyezve ichibaka moto, asi panguva imwe cheteyo Capes United iri kuremerwa nemitambo yayo. Asi akatambira Dynamos mazuva ekare kare Laban Kandi anoti mitambo yeDynamos neCapes United haina kuti ari kutamba zvakanaka nguva yacho ndiani, asi inongoitika zvese zvese.
Pakadare papa hafana kuti timu iri kutamba zvakanaka ndeipi. Iri kutamba zvakanaka iyoyo inogona kutyiwa, isiri kutamba zvakanaka inogona kuenda pamusoro. Izvi zvakaitika kwengu yakatirebe kubvira tamu yataitambawo isusu kumamid-70s.
Akambotambirawo Capes United makore mashoma apfuura Frank Nyamukuta anotiwo mitambo iyi haina chinonzi fomu pachirungu.
Edhabhi haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka vamuka rini. Vanomuka chibhebhenenge chiye chinonzi chibhebhenenge chiye.
Donald Mudabi tanakashandirwa naCaptain Frank Makarati vari kutamba zvinodakadza kuDynamos, asi William Manondo, Phineas Bamus na God knows Murwira veCapes United vanofarira kusimudza matambiro avo kuti vakwikwidze zvine mutsindo mumutambo uyu. Mudadi, Shandirwa, Makarati, Manondo pamwe naMurwira nhasi vadomwa muchikwata cheZimbabwe chine mutambo weshamwari neBotswana musi wa27 Gunyana. Mutsigiri weCapes United vatafadzwa mangava vanoti chikwata chavo mangwana chiri kudzorera kurohwa kwachakaitwa 2-0 mumutambo wekutanga. Asi mutsigiri weDynamos vaTedius Bunu vanoti chikwata chavo chiri kukunda nekutora mapoints ese matatu akakosha muhondo yavo yekutora mukombe weleague.
Ndisise madzimbare supporters zvikutadzira kuhwina ndikadzira kuti zvikatora 3 points ndedzigairowa.
Ngezi Platinum Stars ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi mana nemasere mushure mekudambura ZPC Kariba 3-0 nhasi Maskati. Ngezi yave nemapoints mana pamusoro peHighlanders iyo iri kutamba mutambo wayo nehwange mukoleari mangwana. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Green Fuel 0 Simba Bora 3, Chesham 1 Cranbourne Bullets 0, FC Platinum 2 Herentals 0, Chicken Inn 1 Triangle 1, Yada 1 Bulawayo Chiefs 2. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoungana manheru ano muNew York zvichironga kuratidzira kumusangano weUnited Nations General Assembly zvichinyunyuta nekwazvinoti kutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende muZimbabwe. Asi imwe nhengo yezano PF unoti kuratidzira uku hakuna zvakunobatsira sezvo musangano uyu usina kunangana neZimbabwe asi kuti nenyika dzose. Meya vedhorobha reBindura vari vebato reCCC vanosungwa nekumiswa pamberi pedare redzimhosva vachipomerwa mhosva yekuita zveutsotsi. tabatashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, ivei nesu zakare mangwana. Anukuonika ene mufaro, njini wenyu, Jonga Kandemiri, Dream Washington DC, nukusemi na Praxidus Jeremiah.